Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro Nyamavhuvhu 27, 2023. Makateerera ku Studio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti sarudzo dzakaitwa nemusi wechitatu nechina dzakafamba zvakanaka. Asi mutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, Zimbabwe yaita dzimwe sarudzo dzaunza kusabatana munyika sezvo vanopikisa vari kuti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Kuratidza kusawirirana uku, vari kunzi neZEC vakakunda musarudzo vari mutungamiri wenyika nebato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vati sarudzo idzi dzakafamba zvakanaka. Asi mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vaudzawo vatori venhau kuti havasi kutambira zvakabuda musarudzo idzi. Pane kutambirwawo kwakasiyana pane zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika sezvakaziviswa neZEC neZuro. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
ZEC yakazivisa neZuro manheru kuti mutungamiri webato reZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa nemusi wechitatu. Asi sarudzo idzi dziri kushorwa zvakanyanya nemasangano akawanda anoona nezvesarudzo kusanganisira SADAC. VaMnangagwa vakawana mavhoti zvikamu 52 kubva muzana kana kuti 52% ukuwo mutungamiri webato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vakawana zvikamu 44 kubva muzana kana kuti 44%. Asi izvi hazvina kutambirwa zvakanaka nenhengo dzeCCC dzakaita samuzvari Patricia Chibaya.
Zvabuda zviri kurwadza. Tiri kurwadziwa kana simba hatina izvozvo. Takatofizuka. Asi zvataitarisirawo. Isusu sokuona kwedu tachiti tashanda takavira ende maresorts achibudawo even semuno muchinoi tachitiona president wedu akalida saka nezvinhu zviri kutotibatabatawo kuti kwazokuvanozonokundikana kwacho ndekupi because maresorts achekumwe hatichinyatsomaona saka nezvinhu zvakatibata so far.
Vakuru vanoti nhamo yemumwe hairambirwi sadza, imwe nhengo yeZANU-PF iyo yanga ichipembera kukunda kwavaMnangagwa nhasi vaNeva Mwanza vanoti zvanga zviri pachena kuti bato ravo rinokunda. Asi mumwe mugari wekukaroi vaAlexander Motsi vanoti kukunda kwaMnangagwa kuenderera mberi nenhamo sezvo pasina zvinoshanduka. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vati kuti zvinhu zvifambe zvakanaka panoda kubatana.
Ndiri cautiously optimistic kuti pazvinhu zvinogona kufamba zvakanaka. Hurumende yakaisa musoro pamwe chete nemastakeholders akasiyana siyana, uye zvakare pakawane consensus politically, unity politically, tichangobva maelection, and ndiri kuona pane kutsutsumwa kuripo. Saka zvinenge zvakakosha kuti nyaya yeunity inge ichikosheswa, nyaya yedialogue inge ichikosheswa, nyaya yeconsensus, pave neconsensus.
Zvichakadaro, mapurisa afuma akazara mudhorobha reChinoyi munzvimbo dzekutandarira dziri mumisha inogara veruzhinji dzakaita seGwayagwaya, Christos, Jongwe nedzimwe. Mapurisa anga achiudza vanhu kuti vasaungane. Mutauriri Assistant Commissioner Ponyati vanoti izvi zvaitirwa kuchengetedza runyararo munyika. Mapurisa anga achichengetedzawo nhengo dzebato reZANU-PF dzanga dzichipemberera kukunda kwaMunangagwa, idzo dzanga dzichifamba mumisha inogara veruzhinji dzichimba nemotokari dzakawanda. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Pane mashoko ekuti imwe nengo yebato rinopikisa reCCC yakapambwa kuHighfield neZuro Maneru mushure mekuteverwa kumba payakadzivirira mutauriri mutsva weCCC vaPromise Mukwananzi kuti vasatorwe nevaizviti mapurisa pamberi pevatori venhau muHarare. VaMukwananzi vatenda kuti imwe nengo yebato ravo vaNelson Mukwewa havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie tikatanga nekuvabvunza kuti mapurisa anotarisirwa kuti aite sei kana achida kusunga munhu.
Ya, kana munhu achisungwa, munhu anofanira kuziva kuti ari kusungirwei, and vanhu vacho vari kumusunga, especially kana ari mapurisa, vanofanira kuzviidentifya. Because bumbu redu remutemo rinopa marights kune anonzi mantuse persons, and mapurisa anofanira kuva achitevedzera bumbu redu remutemo iroro, especially kana ari dziri nyaya dzinoenderana nedeprivation of liberty. So mapurisa pamutemo anofanira kuzviidentifya, or achitaurira zvekare kuti munhu wacho ari kupomerwa nyaya iyi.
Takaona zvakare mapurisa achinetsana nenhengo dzeCCC neZuro nevamwe vatori venhau vachida kuziva kuti ndivanani. Makaona sei zvaiitika pavhidhiyo yaitenderera we?
Zvinhu zvaivya zvinhu zvisina kumira zvakanaka, and maitirwo aiitwa aida kuitwa neainzi mapurisa acho ekungosvika achingobvuta munhu, zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Zvinhu zvakadai so zvinhu zvatagara hedu tichiona semagweta anomirira kodzero, kuti izvazvi zvinhu zvinongoitika muchihwande, but pazvikazobatwa pamavhidhiyo nemafoni zvinhu zvakabuda pachena kuti maitiro akadai so ndo maitiro anowanzoita mapurisa kana kuti vamwe vanhu vachizviti vanoshanda nemutemo. And chakanaka hacho nezvakaitika nezvo ndozvazvi zviri pajekerere, and munhu wese akazviona zvichiitika. Ndosaka mapurisa makazoona vachizoreacta nestatement sezvavakazoita.
Totarisawo imwe nyaya pabumbiro remitemo kuchinjwa kwarinoitwa kana sarudzo dzapera. Tiri kuona kuti ZANU-PF haina kuwana 2/3 majority yayaida. Muri kuzviona sei izvozvo zvakakosha kunyange hazvo vanopikisa vakakundwa sarudzo?
Yeah, zvakakosha pakuti panguva pfupi yatapfuura taichinzwa mashoko ekuti vaMunangagwa vaida kuchinja bumbi remutemo kuti vazowedzere imwe temo, but nemamiro aita parliamendi zvinhu zvichanetsa kuita, because kuti bumbi remutemo riitwe amend panoda 2/3 majority muparliament. But nerimwe divi chazvisina kunakira hazvo zvekuti havana kuwana 2/3 kana kuti maybe chazvakanakirawo ZANU-PF ndezvokuti kuda vanokwanisa kuisa mimwe mitemo yatagara tichingoona vachingozoisa inoita restrict mafreedoms evanhu. Iyeyo mitemo iyoyo haidi 2/3 majority, inongoda single majority muparliament. Saka panguva yatikuona ichienda mberi tikuona kuti ZANU-PF ichangoramba ichingoisa mitemo inenge ichingobudikidza vanhu kodzero dzavo. But kana dziri nyaya dzebumbiro remutemo, izvozvo hachakwanisi kuzviita nekuti hachisina two-thirds muparlament.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kudzimwa kwemagetsi kwenguva yakarebesa munorondo yenyika yeKenya kuchitemesa vakawanda musoro sezvo makambani emagetsi emunyika iyi ari kunakurirana nyoka menyu panyaya iyi. Vanhu mamiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 million vemunyika iyi kusanganisira vari muguta guru reNairobi vakange vasina magetsi kwezuva rose nemusi wechishanu. Vanhu vakawanda vakange vari murima panhandare yendege yemuNairobi. Mukuru wekambani inoona nezvenhandare dzendege yeKenya Airport Authority akadzingwa basa mushure mekunge majenareta aramba kushanda. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu nemhando dzemoto munyika iyi rinoti zvakaitika izvi hazvichazoitike zvakare mune ramangwana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, apo America yairangarira murwiri wekodzero dzevanhu Dr. Martin Luther King nezuro, mumwe murume wechichena kuFlorida anonzi akauraya vanhu vatema vatatu pachitoro cheDollar General. Mapurisa anoti murume uyu akabva azvipfuurawo achibva afa. Asi vanoti vanofungidzira kuti kuurayiwa kwevatema uku kune chekuita nenyaya yerusaro raganda. Vanhu vemuJacksonville kuFlorida vakaenda kunorangarira Dr. King vakaratidzawo kushishikana nekuenderera mberi kwenyaya dzerusaro raganda muAmerica. Nezuro vanhu vairangarira makore makumi matanhatu kubva Reverend Martin Luther King zvavaita gungano guru rekushora rusaro raganda kana kuti March on Washington, apo vakataura mashoko eshuwiro yavo mune remangwana renyika risina rusaro raganda kana kuti I have a dream speech. Makaterera kuStudio 7. Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 7255 pashortwave. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi muchirongwa tina
Godfrey Kuaone, vanga vari pomakanzera weCity of Masvingo.
Mukoma Kura, manga muchiteerawo here zviri kuitika kuZimbabwe munyaya dzesarudzo?
Hongu ndanga ndichiteera chose mukoma Blessing and gainditi zvandaona zvichiitwa musarudzo izvi zvinosiririsa chose nekuti hatina zvatakambozviona shunguru takaona zvatochiitwa muZimbabwe.
Zvii zvamusina kufara nazvo semunhu wechidiki akambokwikwidzawo musarudzo dzakadai idzi?
Chekutanga ndotangira kumacampaigns. I've been involved in macampaigns for two terms. Ndichiita kanzera weMasvingo City Council. Handina kumboita campaign yandikaona seyanga iripiko zvino yekuti political party iri kuendesa maelections inorambidza kuita macampaign rallies. Ndo chinhu chandisina kumbogara ndafarira kubvira pakatanga this election period. Echipiri ndakaona munhu achiurayiwa mazuva akacheka nyika masikati machena muHarare and the police didn't do anything. Zvinhu zvinoratidza kuti sarudzo dzakanga dzisingazi free and fair. But ndavinda muzuva resarudzo chakaita kundishamisa nokumaBlessing inhau yekuti election rinosvika mavhota muso election pasina ballot paper. Vanhu vachivhota vakauya pakaya mabhanzi pa5 vovhota kunzapera katimirira mwari kuprindiwa musi wesarudzo. Chukuzakanishanisa because my understanding is kuti kana zveki aenda zvare sarudzo vanenge va prepared vagadzira zvavo zvavarendi. Ipo chakanyona zve kuti handisati tamboita kizvarirwe kuita 2 days tichivhota muZimbabwe vanhu vachivhota na 12 midnight vanhu vachivhota na 1 a.m. handisati tamboona election rakadaro.
Mataura nyaya yemunhu ari kunzi akapondwa asi kamapurisa anoti munhu uyu akaita zvekudonha akatsikwa nerori.
Mapurisa eZimbabwe ndo mugare wavo. Tero ukapondwa vanhu vachiona kudai vanofuratira wozokuudza evhesheni yavo. Saka mugarire wavo kumablessing. We can only read much from what the policy of Zimbabwe says about my political violence matters. Because mugarire wavo, they always have a side. They're an extension of ZANU-PF. Saka obviously they will not speak anything against ZANU-PF.
Tichitarisa sarudzo dzakadai munoona here vechidiki vachizoda kuita chidokwa dokwa chekuti vakwikwidzewo.
Zvakanyanya nokuti mukatarisa kubva ndoda kutanga pandakaita kanzela inini 2013 ndofunga gore rora was the youngest kanzela in the country in Zimbabwe. Pakunda ndisina makanzela ezvaro rangu ndayangova ini ndoga wechidiki. Pati mukatarisa nhasi muchaona kuti so far katava nema MP akawanda steric echidiki tada makanzela akawanda steric echidiki kureva kuti vechidiki vanenge vari ku vadevelopa interest yekuita hold these public offices. Saka mauyira ndekuti going forward vechidiki vanyaramba vachingoinspawawo vechidiki avo vachingowedzera namba ichikura ndo maonero angu because the trend is showing me kuti vechidiki vari kuwedzera mupublic offices.
Sei izvozvo zvakakosha kuti vechidiki vakwikwidzewo muzvigaro?
Zvakakosha nokuti there's nothing for us vechidiki without us. Ma-interest edu nevakuru akasiyana. Saka hapana anogona kunotaurira vechidiki about their interests kana ivo vasipo. Vachamisa vakambotaura kuti hapana vanhu vanogerwa vasipo. Saka naivo kana vanga usipo hapana chako chinotaurwa zvinoenderana newe kana usipo. So vechidiki they have to be there to defend their interests. They have to be there to defend their rights.
Asi vamwe vanenge vanoti dambudziko guru nderekuti vechidiki ndo vanotoshandiswa munyaya dzacho dzemhirizhonga idzi.
Iyo chokwadi tine maexivist akawanda echidiki vanoshandiswa kunyanyanyaya vaya vanenge vasina mabasa, kunyanyanyaya vaya vaya vanoita sekuti zvinhu zvavanoita zvakanaka vazhinji yavo ndo vanoshandiswa. So ifungidziro yangu kuti panoda kuitwa ecampaign iri serious yekuti chidiki vanzwisise kuti basa ravo harisiri kutuma kunorwa vanhu, basa ravo harisiri kutuma kunobvunzira vabereki, asi kuti ivo pachavo vanogona kuita take up those three positions instead yekutuma kunorwa vanhu.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Godfrey Kuraone nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Thank you very much for blessing.
Avo vanga vari mukoma Godfrey Kuraone vakamboita kanzura kumasvingo asi pari zvino vari kuTexas muno muAmerica. Aiwa amawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuchirongwa chamunofarira zvikuru chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum chatinopakurirwa naTanonoka Wande.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu.
Mane rakanaka vatereri, ini ndini wenyu Tanonoka Wande, ndichikuchingamidzai nemufaro. Ngatipindei muchirongwa tinzwe mubvunzo wesvondo rino.
Maswera sei baba Wande, ndine mubvunzo wangu uyu kwamuri. Ndaenda kuchechi yandaenda semuyenzi ndoona kuchiitwa chirairo. Chirairo chiye ndogashira. Inganzi mhosva here kugasha nokuti pane kumwe kwandakagashira chirairo. Ndisina kuziva ndakumba ndobva ndazodaidzwa namwamai ichidarika nepamusha wavo vanopinda chechi yeAngirikan. Zvikanzi zvamakaita zvitendero. Kuchechi kwedu munhu asingapinde chechi yohadi haagashiri chirairo. Chinogashirwa nevanhu vemuchechi medu chete. Zvakandinetsa zvikandikachamadza nokuti ukaenda dzimwe chechi vachiita chirayiro chaKristu havataure kuti ndiwe nhengi kana ndewe chechi ipi. Munhu wese anokugachirira. So mubvunzo wangu kuvanhu uri kuti zvino kusarudzana here pachirayiro chaKristu? Tinosarudzana here kuti vecheche yakati ndo vanofanira kudya chirayo chaKristu kana zvinoitwa nemunhu wese. Kungofanira kuti Mwari ndewe munhu wese, kusiyana chete kwamacheche asi kuita kwedu kumwe chete murudo. Asi kana pai pachirayo chacho takuita zvokusarudzana, zvinoitawo here kana kuti hazviite? Ndizvo zviri kuitwawo here nemamacheche? Nekuti vamwe kuti kuRoma ndo zvavanoita, ndakazvionawo kuAngirike. Ndakatogashira chirayo chacho sikazoti chinogasha kanze. Havanyara ukudzai havo, asi kuchechi kwedu hakunzaro asingapinde cheche daagashichira iro. Saka mubvunzo wangu vandira kunzwawo mhinduro. Ndimenguva ndogona kutadza kuteerera paredhiyo pampari zvinge zvakandibata. Ndinokumbira kudzosirwawo mhinduro kuna baba Gwande. Ndinzwawo mhinduro kubva kuvanhu kuti vari kuti kudii nenyaya iyi.
Mubvunzo wenyu unonzwikwa chaizvo. Senguva dzose tinoenda kuvafundisi kuti vatipewo gwara. Nhasi tapotera kuna mufundisi Gladman Kapfumvute vari muMaryland muno muAmerica. Mufundisi Kapfumvute, tibetserevo nemubvunzo uyu.
Ndinomukwazisa muzita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene. Baba wakabvunza mubvunzo, wakabvunza mubvunzo unokosha kwazvo. Zvino mukuupindura, ndoda kupindura ndichitangira pachiverengo chinoti, zvino vakati vachidya, Jesu akatora chingwa akaonga akachimedura ndokuvapa achiti, gamuchirai ichi uyu muviri wangu. Akatora mukombe akaonga akavapa, vakanwa vose pauri. Akati kwavari, ichi iropa rangu rechitenderano chitsva rinodururirwa vazhinji.
Mufundisi Kapfumvute, vateereri vangawana mazwi aya papi muBhaibheri?
Mazwi aya anooneka kubva kuna Mark, evhangeri raMark chitsauko 14 kubva paverse 22 kusvika paverse 24. Munokonzozozvierengera baba vakabvunza mubvunzo unokosha kwazvo.
Munoti kumuteereri wedu mufundisi Kapfumvute?
Regai nditi baba, pamakatora chirariro chatenzi musondo muri mweni, hamuna chemakakanganisa. Makaita zvakanaka. Masondo akasiyana siyana mune kuita kwawo. Makataura chairo chaizvo mukaenda kukatiriki, vanotendera chete nhengo dzavo vamwe wacho. Saka pemakatora kusangano risiri renyu, hamuna chemakakanganisa. Kana paine vanozviita vachienda kotorawo chirariro kumasangano asiri avo vachibvumirwa, hapana chavanenge vakanganisa ba. Nekuti chetiri kuita, tinonge tiri kutendeka kune zvakataurwa naJesu kuti itai izvi nguva dzese pemunomwa, pamunodya mwiri wangu neropa rangu mukucherechedzo. Tinonge tiri kutondera basa rakaitwa ndiJesu Kristu pamuchinjiko.
Mufundisi Kapfumvute, tinokutendai zvikuru nemashoko amagovana nesu.
Mwari ngavakukomborerei mazvita.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Muteereri abvunza mubvunzo uyu anodawo kunzwa kubva kune vamwe vateereri vechirongwa chezvechitendero. Munotii nenyaya iyi vateereri? Tumirai maaudio enyu kunhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare yenyu zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, vanotungamira mutambo wetsiva pasi rese veWorld Boxing Council vatara kuti mutambi wemuZimbabwe kuda chiwandire anofanira kukunda mumitambo miviri ine mutsindo asati atambidzwa mukana wekukwikwidza mumakwikwi ebhande reWBC regoridhe zvakare. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Maneja wachiwandire vaClyde Musonda vanoti vakanyorera veWBC vachida mumwe mukana wekurirwa bhande iri zvichitevera zvimhinga mupinyi zvakasangana nazvo apo chiwandire akakundwa naYemileth Mercado wekuMexico musi wa18 kurume.
Vakanyorera veWBC World Boxing Council tsamba tichivakumbira rematch. mushure mekunge isusu tisina kufamba zvakanaka patakaenda kuMexico vakazotipindura vachitudza kuti izvo mutambi kuda kwacho Chiwandire anofanira kumbotamba mitambo miviri first asati achallenja zvakare belt reWBC super bantamweight title.
Chiwandire akasvika muMexico musi wemutambo naMercado mushure mekunonoka kusvika kwematsamba ekupinda munyika iyi uyezve nekumira kwezuva rimwe muNetherlands nemhaka yemafambiro endege. Asi vamusonda vanoti vari kugadzirisa chisungo cheWBC vachiti vatove nemazuva emitambo miviri iyo Chiwandire ari kutarisira kukunda kuti arwire bhande regoridhe zvekare.
Sangana nemusikana anobva kuMalawi anonzi Sasha Mambo. Then umwe wacho mutambo uchaitwa Victoria Falls. Saka pari zvino tichi pakati pekutaura nemusikana wekuThailand kutinge tichiwirirana kuti mutambo wacho uchafamba sei nenyaya futi dzemacontracts.
Muongorori wemutambo wetsiva vaLeonard Mpasiri vanoti Chiwandire anofarira kugadzirira zvakasimba mitambo iyi nekuti ndipo pane upenyu hwake mutsiva.
Ari kutamba zvinodadisa zvikuru kwazvo, saka chandinokurudzira zvangu kwaari ngaanyatsoita gadziriro dzake dzakasimba zvekuti akwanise kukunda pamutambo waakuda kupindira kuWBC nekuti kune kwakutambwawo zvine zvakasimba, saka gadziriro dzinofanira kunge dzakasimbawo zvakare.
Mumwe mutsigiri wemutambo uyu vaShakeman Chirove vanoti vane chivimbo kuti Chiwandire achakunda mumitambo iyi.
Watainokuda semazira andoita hambofakatirasisa ende sewina andotobuda zvakanaka.
Vamusonda vanoti Chiwandire ari mubishi kugadzirira mitambo iyi vachiti vari kuronga kuenda kuSouth Africa kunowedzera mwando wegadziriro. Vanoti havasi kutarisa kutora bhande reWBC chete asi mabhande emamwe masangano etsiva pasi rese zvekare.
Harisiriro bhandi chete ratakatarisira pari zvino, takatotarisira mabhandi ese, takatarisira reWBO world title, takatarisira reWBA world title, takatarisira reIBF world title. Eni mukana uchangotanga kungouya hamshuwaji tinge taredi kuti tinge tichi challenge mabeusi iwawana.
Kunyange hazvo akarohwa naMercado, Chiwandire achiri nebhande rake reWBC reuremu hwesirivha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvino tombotarisawo zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nasi. Manika Diamonds 1, Herantals 1, Yada 2, Shisham 0, Dynamo 0, Simba Bora 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza vatori venhau kuState House nhasi mangwanani kuti sarudzo dzemunyika dzakafamba zvakanaka. Asi mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanowirirana nevaongorori vesarudzo kusanganisira veSADC vari kuti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka uye vachamisa vanoti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Nengo yeTripc vaNelson Mukwena vanonzi vakapambwa nezuro manheru nevanhu vasiri kuzivikanwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.